ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi muvhuro kurume 5/2018 hurumende inodaidzira musangano nevatori venhau wokutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Mirizhonga yoramba ichinetsa muMDCT, nhengo dzebato iri dzichipuma nauroyi pasina anobvuma kuti ndiye ari kukonzeresa mirizhonga zvikuru yakaitika muBulawayo neZuro. Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Thokozani Kupe. Vagari vepurazi reWakefield kumanikaland voratidzira vachiti havasi kufara nekuti purazi iri rakabvutwa nevaive nhengo huru yezanopf youth league vakudzai chipanga. Vechidiki vakawanda mugweru vanonzi ndivo vari kubatwa neutachiwana weHIV. Muchirongwa chelive talk na 8 pm tiri kutarisa mvonga mupopoto iri kuitika muMDCT umo muri kudeuka ropa vanhu vachirwisana. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-13860-6080-15580 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 am kubvira muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.